manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechipiri gunyana 14 2021 makaterera ku Studio 7 nevenyirenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Natasha kunona nyamuka primary kumanikaland kunana Christy Mambo kumanikaland yakatandavara ikoko. Tongwe High School kubedbridge yakatandavara. Asine zuro pakanyanyisa kutambarara mumberengwa. Kumasasa High School, kuchigato High School, zvinova zvikoro kwandakatodzidzawo. Vakawanda vana vechikoro navarairidzi vabatwa neCovid.
Varairidzi vochema-chema vachiti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nepamusana pedenda reCovid-19. Guta reMutare rinoti rinotadza kuita mabasa aro ebudiriro nepamusana pekushaya mari dzebudiriro dzarinofanira kupiwa nehurumende. Nyanzvi dzoyambira kuti upfumi hwenyika haukure kana munyika musina magetsi akakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirwere cheCovid-19 chiri kutekeshera muzvikoro zvakawanda munyika panguva iyo zvikoro zvichinzi hazvisisina zvikwanisiro zvekuongorora vana kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Rimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti riri kushushikana zvikuru nekupararira kwarinoti kuri kuita chirwere chedziwa mupengo cheCovid-19 muzvikoro. Zvinonzi nesangano iri zvaita kuti vana vechikoro vanodarika zana vabatwe nechirwere ichi mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Joe vati mushure mekuongororwa kwevana veordinary neadvanced level zvakaonekwa pachikoro chimwe chete chavasina kutaura kuti ndechipi kuti pachikoro apa pakabatwa vana makumi manomwe nevashanu vaine chirwere cheCovid-19. VaJoe vati vana vazhinji muzvikoro zvakawanda munyika yose havana kuongororwa kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Pavakadzokera muzvikoro pakavhurwa zvikoro izvi sezvo zvikoro zvizhinji zvaive zvisina zvinodiwa pakuita ongororo yekuti vana vane chirwere ichi here kana kuti kwete kana kuti matest kits. Vatiwo pari zvino matest kits aya asisimo muzvikoro zvakawanda uye mune zvimwe zvikoro zvanga zviine zvikwanisiro izvi. Vana vakawanda vakabatwa vaine chirwere cheCovid-19. Vatiwo vana vakawanda vari kugara vakamanikidzana mavanodzidzira pamwe nekudzimba dzavanorara pazvikoro zvavati zviri kuwedzera mikana yekuti vana ava vatapurira nechirwere ichi.
Tikatarisa kunona nyamuka primary kumanikale kunana Christy Mambo kumanikaland yakatandavara ikoko. Tongwe High School kubedbridge yakatandavara. Asine zuro kwakanyanyisa kutambarara mumberengwa. Kumasasa High School, kuchigato High School, zvinova zvikoro kwandakatodzidzawo. Zvekare kunana Nashangwe High School uko kumashurand East, kunana Blue High School, Bulu High School, vakawanda vana vechikoro navarairidzi vabatwa neCovid.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo dambudziko iri rapararirawo kuzvikoro zvakawanda zvekumaruwa vachiti nekuda kwekuti vamwe vana vanoenda kuzvikoro vachibva kumisha yavo zuva nezuva vana ava vave kutopinza vabereki vavo panjodzi yekubatira chirwere ichi. VaMasaraure vati vana vepachikoro cheChemhanza chiri kuhwedza vatadza kudzidza nhasi sezvo vaswera vachiongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Mushure kunge vamwe vana vepachikoro apa vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro.
Koro zvedu hamuna zvikwanisiro zvekuti zvikwanise kuadhere to standard operating procedures. Zvimwe zvikoro hazvina mvura, hazvina masanitizer, vana vanoyanima vasina mamaski, hakusikwanisa kuitika social distancing. Idambudziko rekorona rikange rapinda ichapararira zvakanyanyisa muzvikoro zvedu. Hatina gadziriro dzakakwana.
Vamasaraure vati maonero avo hapana nguva yakareba zvikoro zvisati zvavharwa zvakare nekuda kwechirwere ichi.
Denda reCOVID-19 riri kutopararira izvezvi kutaura kwatiri kuitaita. Hatina nguva yakatirebei tisati tatanga kuda kunzwa mashoko ekuti ngativharei zvikoro, nekuti denda iri richadzoka kudzimba richiparadza mhuri dzinenge dzasara kumba, varairidziwo vachiparadza mhuri dzavo nezvimwe zvakadaro. Chatangosara tinacho chingatotibatsire kusimbisa nyaya yevaccination program, ndiyo yega ingakwanisa kutiraramisa sevanhu.
Mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro vati mashoko ari kutaurwa nemasangano anomirira vadzidzisi aya haana musoro, vachiti mashoko emasangano aya ndeekuedza kudzosera kumashure basa riri kuitwa nebazi ravo rekusimudzira dzidzo munyika panguva iyo nyika yakatarisana nedenda reCOVID-19.
Hakuna kana mwana kana mudzidzisi kana anosenza muzvikoro ashaika chinguri tavhura zvikoro, uye tine vadzidzisi over 90% vari kuuya vachimhanhara vachiya kubasa. Saka zviri kuvanetsa, zvinovashungurudza chaizvo kubudirira kwatinenge tichiita uku, kuti isusu sebazi redzidzo tiri kupa dzidzo emhando yepamusorosoro nyangwe zvazvo kuine denda reCOVID-19 riri kudai kumbotidzorera kumashure. Asi isu tiri kuramba tichienderera mberi.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza Studio 7 kuti vari kushanda pamwe chete nebazi redzidzo kutumira vashandi vezveutano muzvikoro zvinenge zvafungidzirwa kuti zvapaduka chirwere cheCOVID-19 senzira yekuderedza mukana wekuti chirwere ichi chipararire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe zana nemakumi matatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano razivisa kuti pane vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi munyika pazviuru zvina nemazana mashanu ane makumi mana nevatatu, 4543. Bazi iri rinotiwo vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro chete izana nemakumi matatu, 130, uye vanhu vose ava vakabatira chirwere ichi munyika. Bazi iri rinotiwo kusvika mukupera kwezuva nezuro, Zimbabwe yave nevanhu zviuru zana rine makumi maviri nezvitanhatu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe, 126,399 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakapinda munyika. Vapora vanonzi vasvika pazviuru zana zvine gumi nezvipfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe, 119,049, uye vafa vasvika pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi mana nevatatu, 4,543. Vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro vaive zviuru gumi nechimwe nemazana masere nevanomwe, 11,807, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pamamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu, 2,856,955. Vakabayiwa nhomba yechipiri nezuro vanonzi vakaita zviuru makumi matatu nechimwe chete nemazana matatu nhatu nemakumi mana nevana, 31,644, zvasvitsa vanhu vabayiwa nhomba yechipiri munyika yose pamiriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana manomwe nemakumi masere, 1,894,780. Uwandu uhu hunogona kukwira manheru apo bazi rezveutano richaburitsa zvarawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende iri kukurudzira veruzhinji kubva pavana vane makore gumi nemana ekuzvarwa kuti vaende kunobayiwa nhomba dzeCOVID-19 muzvipatara zvehurumende nemakiriniki ekanzuru kwavanobayiwa nhomba idzi pachena, kana kumakiriniki anoshanda akazvimirira kwavanobhadhariswa mari shomanana. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba dzeCovid-19 vanhu mamirioni gumi munyika kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekupedza kupararira kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu vemuAfghanistan zvaratidzira nhasi kusafarira chikwata cheTaliban, uye kuratidzira uku kwaitwa pamberi pehofisi yagavhuna weguta reKandahar. Izvi zvaburitswa paterevhizheni uye zvatsigirwa nevaimbova muhurumende yemuAfghanistan yakapidigurwa neTaliban. Nigeria iri panguva yakaoma nepamusana pechirwere chekorera. Vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi maviri nevatatu vanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi kubva kutanga kwegore rino, sekutaura kwebazi reCenter for Disease Control munyika iyi. Nyanzvi nyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe haisi kuzokwanisa kuti upfumi hwayo hukure nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. ZESA yakazivisa kuti inenge yodzima magetsi kwemaava gumi nemaviri pazuva sezvo magwenya ayo asiri kushanda zvakanaka. Kambani inoti iri kuwana magetsi mashoma kubva kugwenya rinoshandisa marasha rehwange, uye iri kugadzirisawo magwenya anoshandisa mvura kukariba. Magetsi ari kutengwawo nekambani iyi kubva kuMozambique neSouth Africa mashoma pane ari kudiwa. Mushure mekunge upfumi hweZimbabwe hwatatarika kwemakore maviri nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura uye chirwere cheCovid-19, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira zvakanyanya gore rino. Banga guru rinokweretesa mari reIMF rinotiwo kana zvinhu zvose zvakaringana, upfumi hweZimbabwe huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatendai biti vanoti nyaya yemagetsi igangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu.
Mukatoona pamafigures avo nemaprojections, kuwanda kweenergy nekukura kweenergy ndoo chimwe chavaidzodzi zvichakontributa pataakuona manje kuti dzanga dziri nhema. Nefigure yekuti 60% 70% kungondotomoka kwevanhu vasinganete nekuisa lipstick pacrocodile. The energy inoafecta economy yevarima. Vanoda magesi, munhu wese anoda magesi. So situation inoafecta economy, irrigation vemafektori vanda magesi kuizvo muZimbabwe imomo izvozvo tsungure mudima.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vatendawo kuti magetsi anokwanisa kugwadamisa upfumi hwenyika.
Dambudziko hombe dambudziko rero rekuita kuti mabhizinesi mazhinji ari kubva mulockdown. Zvinga munorangarira kuti mwedzi ino rauzira kuda kutopinda pamwedzi makumi maviri nyika ino yanga ichineseka ichishungurudzwa nedenda ranetsa hosha yeCovid-19. Saka nguva iyo yatiri tega kusumudzira tichiti takuvhura mabhodha takusumudzira mabhizinesi ndopaurakashwa kusangana neiyo hondo yerima iyi. Saka zvazvinoreambe zvokuti makambani mazhinji haakwanisi kuramba achipinda vanhu mabasa. Iwo akamboshungurudzika nenyaya dzemalockdown iko zvino magetsi abva atambira makambani chingobva mulockdown yanga yakaoma. Magetsi akabva ati kogogoi pamusiwo musati maenda kuremba tifambe tese. Saka iyoyo hondo iyi iyo ndiri kushungurudza isusu vemabhizinesi panyaya yemaprofiti, panyaya yezvinotengeswa, panyaya yemabasa chavo chaivo enyika.
Vachipawo pfungwa dzavo pakugadzirisa dambudziko iri vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vati
chekutanga, mashandisiro atinoita magetsi mudzimba kana mumaindastri anofanira kunge achiratidza kuti magetsi akakosha zvakare anodhura. Panofanira kuti paite samezvas anenge achiitwa nehurumende anomanikidza vanhu kuti vachengetedze magetsi nemudzimba, vanhu vachizivawo kuti maappliances akaita semamicrowave maelectric kettle nezvimwe zvakadaro ndo zvinomwesa magetsi. Asi pamusoro pezvo obviously panodiwa ine investment inowani munyaya dzemagetsi. kuti magetsi awande. Chimwe chinokwanisa kuitwa ndechekuti tinyatsoita basa rakasimba rara kuti tipromote kuinvestment munyaya dzesolar, nekuti muDzimba nemaindastri pange paine maincentives ekuti vanhu vange vachiisa sola dzavo pamaindastri paDzimba nedzimwe nzvimbo dzakadaro.
Nzvimbo dzinonzi dzakakosha dzakaita sezvipatara, kunocheneswa mvura yekunwa, uye kunzvimbo dzinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika, ndiko kunonzi kuchawana magetsi nguva dzose. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu kuti tinzwe divi ravo, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. MDC Alliance inoti ine urongwa hwekuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York nemugovera senzira yekurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ibvumidze zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuvhota musarudzo dza2023. Sachigaro MDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzvokora vanoti kuratidzira uku kuchaenderera mberi kunyange hazvo vaMnangagwa vachange vasiko, asi vachishandisa dande mutande sezviri kuitwa nevamwe vatungamiri venyika dzakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Vadzokora vanoti gungano iri richange richipindwa nezvarwa zveZimbabwe zvinobva kumapato akawanda kusanganisira vemakereke. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganyauye weStudio 7.
Munozviziva imi kuti ikodzero yemunhu wese, mwana wese weZimbabwe, kuti ange achivhota, zvisinei kuti ari muZimbabwe here kana kuti haasi muZimbabwe. Ndo zvakarwirwa chimurenga. Saka tirikuti kodzero yedu ngatipiwe.
Munoona zvichibatsira here kuti vanhu vawanikwe ivo vachiungana chitarisa isu kuti ivo vaMnangagwa vari kutarisirwa kunge vasiriko kuUnited Nations uko?
Tirikutoziva kuti havasi kuuya, asi kuratidzira kwedu isu kune chekuita zvakanyanyisa nekuda kubatsira ugaro hwevana veZimbabwe, kodzero dzevana veZimbabwe, kuti vana veZimbabwe vawana here kodzero yavo iri kupiwawo vamwe vana vezvizvarwa zvedzimwe nyika.
Ndianani vachatarisirwa kunge vari pamusangano wenyu uyu?
Isu tiri kuti huyai vanhu neuwandu hwenyu. Hazvinei kuti uri wemusangano upi kana kuti uri webato ripi. Hakuna anenge akapfeka zvebato rake. Munhu ari kuuya akapfeka zvake zvaanenge akapfeka. Hakuna maslogan. Iyi inyaya yevana veZimbabwe, haisi nyaya yemapato. Saka huyai vafundisi vekumachechi, vekupi, vana vadiki, mayuti, madzimai, huyai tisangane kuUnited Nations General Assembly. Ndodzokorodza zvakare zuva 18 September panguva dza10 AM kusvika pana 3 PM.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuchange muinazvo here mushure mekunge maenda kunoungana kuUnited Nations uko?
Tichibva ipapo urongwa hunenge husati hwapera, tinobva tapinda muNew Jersey toenda kuhotera kwatinenge tiriko ikoko. Kunenge kuine bhodho tichikurukura nyaya yedu yenyika yeZimbabwe. Vanodya vachidya, vanenge vachiteerera zvinenge zvichiitwa ikoko. Kunenge kuine vanyarikani vachataura. Kunewo vana veZimbabwe vanenge vachiimba kuvaraidza vanhu kuti tichigadzirisa zviri kunetsa munyika medu.
Avo vanga vari sachigaro MDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzvokora vachitaura vari parunare vari kuno kuAmerica naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7. Zvichakadaro, ZANU-PF inoti ichabatana nesangano reDecember 12th Movement nemusi wemugovera ichitsigira mabasa ava Emmerson Mnangagwa. Sachigaro weZANU-PF North America Province vaRegis Charumbira vanoti bato ravo rinodawo kuti vari kunze vavhote, asi rakamirira kunzwa kuhurumende kuti ichakwanisa here kuti pange paine zvikwanisiro zvekuti izvi zviitike muna 2023 pasarudzo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
I think kuratidzira kuri kudangi vane MDC kuNew York musi weSaturday. Ndifunge kuti kune zvako nenyaya yediaspora votes. I think vanenge vachinja theme yavo, because istoziva kuti paSaturday apa ndo panowanza kuvuya president vedu Comrade Mnangagwa kuUN. vagara vanongouya vachiratidzira nguva dzese dzese panouya president. Chishoro chavo ndechekuti vanodawo kuti paitwe regime change. Vanodawo kuti change of government. Ivovo vachamisa vambopinda muofisi. But handifungi kuti zvinoitwa nokuratidzira. Nyaya yediaspora votes yakataugwa ende ichirongotaugwa kuti government maresources ainawo hayakwanise kuti at this point vaite diaspora vote. But government iri kutry by all means by 2023 hopefully diaspora votes inenge yakukwanisika kuita. Nokuti kune hasizvo kuti kwanze ndeve MDC chete. Tine maZimbabweans anogara all over kunze kwenyika yeZimbabwe, kuChina, kuEurope, kuSouth Africa, Botswana and nekuno kuno kunoti America. Saka diaspora votes iprogram yeMaZimbabweans ese anogara kunze kwenyika anofanira kunge ane kodzero dzavo dzokuvhota. Haisi nyaya inonge ingangonzi inyaya yeMDC chete, kwete. Kana even vezano PF variko isu vezano PF totodawo kuti tivhotere kuno paitwewo access yekuti tivhote tiri kwatiri kunoko nokuti zvinotidhurira kuti tifulaye kuenda kuZimbabwe nemafamilies yedu nemhuri dzedu kuti tinovhota kuZimbabwe jasi kungonovhota todzoka nokuti vazhinji vanhu vanotogara kuno permanently asi vanenge vaida kuti vakwanise kuita sei kuti vavhotewo dzenzeredzee kodzero dzavo saka ipapo tinongoti inini nesuwo diaspora vote vezano PF tinotoitsigira kuti tinoida takangomira kuti government yedu yeZimbabwe inoridha vana vakomplete yemazero munangagu ikwanisewo kutipawo access kana vawana zvikwanisiro zvacho.
Imi seZANU PF muchange muriko here kuNew York kuti tichiona kuti tiri kuzwa kuti vamunangagwa vanenge vari padande mutande havasi kuuya.
Isu seZANU PF tagara kuNew York tee tiriko nokuti kuNew York tinenge tine programu yatogara tichiita inoitwa pose panouya president. Whether president vauya kana kuti havana kuuya, isu tinoshanda neDecember 12 movement nemamwe maAfro American organizations anosapota musangano weZANU PF. Saka tichange tiriko navo, itori programu yatinayo every year.
Avo vanga vari sachigaro veZANU PF muNorth America Province varegistra Rumbira vachitaura naMavelas Ntanganya uye weStudio 7 vari kuCanada. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti varemekedze mitemo yekudzivirira COVID-19. Dr. Tinotenda Simemeza vanoti vari kufara nekudzikira kwewandu wevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 ichi. Vatendawo hurumende nekutora danho rekubaya nhomba vechidiki vari pakati pemakore 14 kusvika pagumi nemasere vachiti zvichabatsira mukudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Zvinhu zvatirikuudza tiri kukurudzira kuti vanhu vavhakisinete nge zvinova izvozvi zviri zvakanaka kuti nhomba dziri kuya dzakati wandei kuti tikwanise kusvika manhamba atiri kutarira. Pakaitika third wave vanhu vakawanda vakabva vati hari zvesuwa regai tiite hativhakisine nenyaya yekuinformation yangaifamba.
Dr. Simemeza, mavhiki maviri apfuura hurumende yakazivisa kuti vechidiki vari pakati pemakore 14 ne17 navo vachange vachibayiwa nhomba inodzivirira COVID-19. Senyanzvi munyaya dzeutano, munoona zvichibatsira here mukuita kuti uwandu hwevari kufa nepamusana pedenda iri vagare vari vashoma sezvatiri kuona zvichiitika munyika izvozvi?
Zvataiona I think takambokurukura nezvazvo kuti muzvikoro kuwanikwa muri izvo iri epicenta yekuti korona ive ichipararira. Saka izvi zvinhu zvatinoona kuti vari kuextenda kuti vanavo vari vezvikoro vabayiwe nepanhau yekuti kuzvikoro uku ndokwanga kuchiwanikwa kuri maepicenta ekuspreada coronavirus. Saka nhomba inokubetsera iwewe kufaita disease. Inge painenge ichikubetsera kufaita disease inobetserawo futi kuti usaspreade chirwere mazvo zviri kuitwa kuitira kuti chirwere ichi chisanyanya kupararira manini.
Nguva ndiyo yadyana naDr. Simemeza. Ndanchikumbura kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri.
Ndakanga ndichida kungokurudzira kuti vaccination hazvireve kuti kana wavhakisinatwa korona yapera. Tiri kuda kutraya kuti vanhu vakawanda vavhakisinate kese tokwanisa kufaita chirwere ichi. Saka tinofanira kucontinua tichishandisa mamaski edu, sanitaiza up until yazosvika nguva yekuti we are out of danger from the COVID-19 pandemic. So I would encourage people to follow all those steps that we've been following. And make sure those who are most vulnerable are muri venyu vawane nhomba nekukimbidza kuitira kuti vaite fully vaccinated before taexperiensa imwe wei kukwanisa kuparadza.
Avo vanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Muimbi Wesley Manzungu uyo anoridza mbira marimba nehosho nezvimwe anotishiviro yake ndiye kuti mumanzi wake uzikanwe nevanhu vazhinji vemudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Akaberekerwa kugokwe mudunhu reMidlands makore makumi mana nerimwe apfuura ndokukurira mwara neanoti akatanga kuridza ngoma aine makore gumi mushure mekudzidziswa nambuya vake avo vaigara navo. Unyanzvi hwekuridza ngoma nehosho uhwo hwaakayamwa kuna ambuya vake vakamupinda muropa, izvo zvakaita kuti anodzidzira kuva mudzidzisi wezvemimhanzi nesvomu paMorgan Zete College muHarare aine makore gumi nemasere.
Ambuya amai vamai vangu, handingati yanga iri nyaya yekuti yanga iri formal lesson aiwa kwete, asi ivo vairidza ngoma mumamisha uku pazviitiko zvakasiyana siyana, ingave mutambo mumamisha vaitodaidzwa kana kuchechi kuRoma saka, uyezve dzimwe dzenguva kana tiri pamba zvedu sekutandara ari manheru aya vairidzawo vachiimba nziyo dzavo. Saka indichikura sechikomana ndaiti kana tiri pavari ndaitarisa zvavaiita ndichitodzidza kubva pane izvozvo. Saka uye pandaisanzwisisa ndaizotora mukana wekuvabvunza kusvikira ndakwenenzvira nokunyatsogoa.
Muna 2003 Manzungu akava pakati pevaimbi venziyo dzechinyakare avo vakamunomirira Zimbabwe kuMaputo, Mozambique, pasi pechirongwa cheUmoja Cultural Exchange Program, icho chaibatsirwa nemari nerimwe sangano rekuNorway reNorwegian National Organization of Cultural Schools. Mushure mekuridza marimba nembira zvinonwisa mvura pabira iri, Manzungu anoti akatsikisa dambo refurake rekutanga uye riri iro rega rinonzi Chivaraidze. Pakati pa 2005 na 2021, Manzungu uyo anodzidzisa zvidzidzo zvemimhanzi pa North Side Primary School muguta reGaborone muBotswana anoti akatsikisa masingles matatu anoti Mind Out, Zvichapera uye Kudya Kwangu. Negore Manzungu anoti ndiye aiwa chamangwiza webira remarimba festival iro raiitirwa pachikoro cheThornhill Primary School muGaborone kubva muna 2006 kusvika ramiswa neCovid-19 muna 2020. Manzungu anoti mumanzi wake unobata vanhu zvakasiyana uye nekupa vana veZimbabwe kurudziro yekuti vave netarisiro yeramangwana rakajeka pamwe nekukudza marimba nembira mudunhu riri kuchamhembe kuAfrica.
Zvinobvira muzvinhu zvinowanikwa mumagariro netsika dzedu kubudikidza zvinhu zvakaita serudo, kubatana, kubatsirana, kutsiurana pamwe chete nokukurudzirana. And then tichitaura panyaya yepambira kwehuimbi hwangu, huimbi hwangu hausi confined kana kuti kuvharirwa muZimbabwe chete. Aiwa, ndinoimbira pasi rose, chero zvangu ndirichiimba nechirudzi chekwedu, but remember tinodawo kushandisa mukana wekuimba kuti tikwanise kuyandingati pachirungu kuve neidentity.
Chipo china Manzungu chakabva kuna ambuya vake avo vakamudzidzisa achiri mudiki zvokuti zvekuridza mbira, hosho nemarimba zvinhu zvawa muropa rake. Mirira Studio 7 mu Francis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chevechidiki che The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Varairidzi vochema-chema vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nepamusana pedenda reCovid-19. Guta reMutare rinoti riri kutadza kuita mabasa ebudiriro nepamusana pekushaya mari dzebudiriro dzinofanira kubva kuhurumende. nyanzvi dzoyambira kuti upfumi hwenyika haukuri kana munyika musina magetsi akakwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 14 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngahlaba sibili COVID-19 4 months back. Hayi bafika basiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlabe nini singayithuselwa njengoba kukhothwa hey after 2 years yabo sofile kwathintini. Kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona 1 week ngiright. Ngilami nga-encourage abantu ukuthi hayi madoda asihambeni siyehlaba kula lutho lobuhlungu.
Nanxa uhulumende sithi luqhubeka kuhle uhlelo lokuhlaba abantu iJackson ye-COVID-19 abanye bakhala ngokuthi kabala mfundiso eneleyo ngayo.
Those who were claiming that schools were ready to reopen cannot be seen in terms of providing an intervention. Several schools have had the students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kit.
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi azisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu okubabale COVID-19 nalo bahashi ama testing kits. Uzolo veza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla yamagetsi olokucitshela abantu umlilo lo olwe-load shedding. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngesikhathi eleZimbabwe liqhubeka ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela u-COVID-19, uhulumende uveze ngeviki edluleyo ukuba usethenge amanye amajekiseni angaba yizigidi ezimbili lengxenye, i-2.5 million, akhangelelwe ukufika elizweni kusukela kuyonale iviki. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lanxa seliqansa inani labantu abavukela emtholampilo besiyadinga ukuhlaba ijekiseni le-COVID-19 vaccine, abanye bathi baseselemibuzo ngalolu hlelo, abanye njalo bakhala ngenhlungu zomzimba lapho behlatshiwe. Unkosikazi Lindiwe Nkobi, isakhamuzi saseMangwe owenelise ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngaphansi kohlelo loqogelela, uthi umuntu enga hlaba umhlubulo wangancane uyaqanda.
Kuma challenges vaccine ye COVID esihlangana lakho kuneni. Kwesinye isikhathi uthi nxa uhlatshiwe uzizwe ungani vele umhlubulo wangancane usufile. Umhlubulo wakho uyamsuthuli vele ukuthi usuhlu uhambe uhlabe lapho mfana abanye besebenzisabile khathana. Ukuthi iyalimaza ngoba nasengihle ngaqanda umhlubulo wangancane. Kodwa hayi asikho khonoko, mina ngahlaba ngaqanda umhlubulo ngathi mo ngaqeda lapho ngabuyela ngayaphinde esibili. Lanamhla loke ngikhona ngistrong ninje lokufoka umhlubulo lokwakuzange ngistrong ngiqinile ngiright. Yibo ubunzima esihlangana labo abantu babe sebesi hey injection le izasibulala hey njani kwathintin bekhuluma izinto eziningi ezijiniyo.
Unkosikazi Patricia Mpofu wezimnyama uthi sewahlaba wonke womabili amajekiseni, uhlupho kwakuyikuqansa kokuthisa komzimba.
Sengahlaba wonke amajekiseni angu 2 weeks. Enye yakhona ngathi ngihlaba i-BPM yakhwela mavuka ngingabuyi ngavuka mphumula sini la mphumula mavuka ngabuya futhi ah yaba right bangihlaba sibili ayizange ngishupe yabo sangikungishupe konke kungithula lokho komakhala lokho akuthanga kungishupe abanye babathi kuyabahlupa mina hayi akuzange kungishupe
Nkosikazi Sithembile Ndlovu uthi yena lokhe wahlabayo kanabuhlungu abuzwayo emzimbeni wakhe loba kulabahambisa amanga bethi ngemva kweminyaka emibili bazakufa.
Ngahlaba sibili COVID-19 four months back. Hayi bafika basiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlabe nini singayithuselwa njengoba kuqhotha hey after 2 years yabo sofile kwathinthini. Kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona 1 week ngi-writing ndami nga-encourage abantu ukuthi hayi madoda asihambeni siyehlaba akulaluthola ubuhlungu
ezimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abedlula 126,399 kwasila abedlula 119,049 kwabhubha abedlula 4,543 okwamanje kugula abedlula 3,2,807 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula isigidi esisodwa 1,894,780 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,856,995 ngimele istudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi kazisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuthi bengabe bele COVID-19 nalo bahashi ama-testing kits. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso zababalisi zithi udubo lokuswelakala kokuhlola umkhuhlane we-COVID-19 sekuphazamisa kakhulu abantwana ezikolo ngoba besengozini yokuhlaselwa yilo umkhuhlane. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Ntakawafira Joe uthi izikolo eziningi kazilungelanga ukuhlola lomkhuhlane.
We pointed out as PTUZ after carrying a survey that 98% of schools were not prepared to open. Government was adamant that schools were ready to reopen. Surprisingly, 2 weeks after opening of schools, indicators are clear that schools are not ready for reopening. Several schools have also seen COVID cases escalating in the school.
Sake sakusho njengepithuzi ngemva kokuhlola ukuba izikolo eziningi zazingalungiselanga. Ngemva kokuvula kwezikolo kumqotho ukuba izikolo eziningi sezilala umkhuhlane lokho usala ukhuphuka ezikolo.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende angenele kudubo lolu esithi umkhuhlane we-COVID-19 awukapheli loba nje sekuchisa elizweni.
You can talk of Nyamuka Primary School in Manicaland, Christ Mambo High in Manicaland, Tongwe High School in Bedbridge, Masase High School in Berengwa, Chegato High School in Berengwa, Neshangwe High School in Mashonaland East, Bulu High School. There have been several cases of COVID where those who were claiming that schools were ready to reopen cannot be seen in terms of providing an intervention process. Several schools have had students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kits.
Izikolo ezifana le Christ Mambo, Masasa, Tongwe High School sekulendaba ze COVID-19. Labo ababe sithi izikolo zivulwe lokhu bengasitsheli ukuba kuthiweni. Izikolo ziyehluleka ukuhlola lomkhuhlane.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo kwele Zimbabwe umnumzana Tawungana Ndoro uthi uhulumende kakatholi imbiko yokuswelakala kwemfanelo ngesikhathi se COVID-19.
We get worried as the Ministry of Primary and Secondary Education when you take it as fact that we have a shortage of so-called testing kits in our schools, and yet that is just a figment of one anxious person's imagination. We are saying in all our schools, we have got thermometers which are there to screen anybody who comes to the school premises. And this screening process is a tester, a surveillance system.
Siyatana anje ngokajalo zemfundo nxa lisithi kuselakala imitshina yokuhlola iCOVID-19. Lawa ngamanga. Izikolo zonke eziphansi kogaja lwethu ziyahlola abantwana. Njalo ukuhlola lokhu kutshengisa ukuba silungele ukulisana leCOVID-19.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana indingeko zokuvikela kulolu bhubhane ezinjengama mask, ama sanitizer lokunye ukuze bahlale bevikelekile sikhathi sonke. Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvula kwezikolo ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lisabhekane lokumelana leCOVID-19 kanye lodubo lokuqanda kwendleko yokuhlawulela imfundo. Abogatsha lwezempilakahle baphakathi wohlelo lokuhamba belimukisa uzulu ngeCOVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuvikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele iziboniso zalo mkhuhlane. Uzulu ukhuthaza ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye kanye lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela e-COVID-19 vaccine. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Uzulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ngokucitshela abantu umlilo lo olwe-load shedding. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abenkampani epheka amagetsi laba bathi ukucitshwa kwamagetsi akuyi kuba khona endaweni ezinjengezibhedlela lapho kuhlanzwa khona amanzi, indawo eziphathelane lomvikela welizwe lezinye indawo eziqakathekileyo. Abakwezinye inhlangothi baveza ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngabe-ZTTDC leli lokubacitshela ugetsi. Laba ngabanjengomnumzana Chris Khoza wakoBulawayo ophila ngokuzisebenza othi kuyamdida lokhu osekusenzakala.
Amagetsi yiwathweleni umnotho welizwe. So nxa songasela magetsi sesoda lezi zindlini lapho esithembele khona thina bantu sizakwenza kanjani? Ayi, uhulumende lo sesithiwa senzima siyilwakithi.
Isakhamuzi sasePhumula South koBulawayo umnumzana Elliot Joe laye uthi kuyinto ebudanisayo ukuba sebezacitshelwa ugetsi.
Lokhu kuyasiphazamisa kakhulu emsebenzini yethu njengabantu abazisebenzayo. Mhlawumbe ngifisa ukucommunicator ama-customers ami igetsi bese lihamba without notice. Mhlawumbe ngxenye ngiyacommunicator ngiyadinga ukuthi ifoni yami igcwale ngesikhathi esi-right njengoba ku-WhatsApp ifoni ixunyelwe egetsini kule ngozi kangaka.
Umnumzana Samson Malunga uthi bebengakulindele osekukhulunywa ngabe-ZETDC bezitshela ukuthi kuzokuba nganento lonyaka njengoba izulu line kuhle.
Ngo-2021 sibe le ndaba yokuthi amagetsi ahlala engekho ezweni. Angazi ukuthi kungenza njani ukuthi amagetsi kube into ngoba kukhangani into le iyabuya ihambe kube ngani sokusiba ngcono kubuye futhi into yakhona ibe khona futhi. Sike sathwala nzima kubo 2008 laphana amagetsi ehamba kakhulu sathe ngxenye but sesibona futhi sesibuyela back kulesa simo.
Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana lozulu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi okwenzakalayo kwakumangalisi ngoba kuyisibonelo sokuba uhulumende esehlulekile.
Kwamanye amazwe siyakwazi ukuthi they have since turned green. Basebenzisa isolar, basebenzisa njalo i-wind energy. Balungisa amagetsi abo, bathola amagetsi abo esuka emoyeni. So thina siyamangala ukuthi esikhathini esikhona kiso lesi, uhulumende wethu lokhe esebenzisa i-core ewanke lamanzi ukulungisa amagetsi.
Okusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu ku-solar system. Sesibone kwamanye amazwe ke sebenzisa ke ilanga i-solar system. Bayachiyana ngendaba zamanzi ke ngokuthi kungaba le drought nxa usebenzisa ke i-hydro system uyabonga sela magezi.
Umoya uthi lokhu kuzophazamisa okuningi ogoqela ulahlekelwa kwabantu imisebenzi.
Ngasikhangela iNational NDS 1 ilama set goals ukufaneleke siwa achieve. Kodwa phela ngazake siwa achieve nxa kuyikuthi sisemnyameni. So kuza affecta ke inhlelo eziningi okumangalisayo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubengakayiphenduli imibuzo athe kumele ayithunyelwe ngendlela ye-email osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli kunkampani epheka amagetsi eyezesa. Unkosazana Priska uthethe ukuthi achasisele uZulu phezu kwalokho abakulobe kusaziso sabo besithi ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwamandla kagetsi ngenxa yokungasebenzi ngokugcweleyo kwemitshina epheka ugetsi eWange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu jikelele kwezempilakahle. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ifulana omele iMelika emhlanganeni wokukhulumisana nezikhali zezifazwe ezenuclear. LiseTokyo kwele Japan. Leli qula belihlangana lamaqula aweJapan laseSouth Korea. Ngemva kosuku olulodwa eleNorth Korea lilinge isikhali sayo senuclear lisithi lolu hlelo luqhubeke kakuhle. Unobhala ubona ngobudlelwane kweMelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ume efakazela uhulumende kamongameli Joe Biden kunyathela lakhe lokuphumisa amasotsha akhe kwele Afghanistan abesele minyaka engamashumi amabili ekulelo lizwe. Lokhu kwenze efakaza phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe eye House Foreign Affairs Committee izolo okwamahola amahlanu. Umthunywa oqakathekileyo kamongameli weMelika endabeni eziphathelane lezomkhathi u-Presidential Envoy for Climate John Kerry izolo uhlangane lenkokheli yakwele India esigodlweni salelo lizwe iNew Delhi kunkulumo zokubonisana ukuthi amazwe lawo mabili angasebenzelana njani ekuliseni udubo oludalwa ukuguquka komkhathi. Umkhokeli webandla elikhulu eliphikisayo kwele Guinea uSelo Talen Diallo ubikwa esithi uyamukela ukuhluthunelwa intambo zombuso kukamongameli Alpha Conde walelo lizwe ngabebutho, kodwa ukhuthaza inkokheli yebutho ukubana ibumbe uhulumende ozabe iphethe intambo zombuso okwesikhatshana kusaqoqwa ukhetho. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamandla aphikisayo kwele Angola bangene ezitaladeni zesigodlweni salelo lizwe iseLuanda betshengisela besola ukuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho okulakho ukuphazamisa ukhetho lwalelo lizwe olukhangelele ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo.
Ngesikhathi abantu abaningi elizweni bejabulele ukwehla kwenani lasebefunyanwa bele coronavirus langokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke ehlonipha iziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMike Hove weStudio 7 ayiqhube loNkosikhona Dibidi oyintatheli izindaba isakhulayo yena owasungula umsakazo we-Community Podium ogxile kunhlelo ezifundisa uZulu nge-COVID-19.
Ngombono wami ngibone kanti uhulumende ukutshintsha kwakhe imigoqo le e-lockdown kuzancedisa kumabhizinisi belandela le imilayezo ye-COVID-19. Besekunzima ukuvulwa kwezikolo lakho kutsho ukuthi abazali kumele bebe lezimali zokuthi banjani bakwanise ukubhadala abantwana i-school fees, izinto ezinjazo naleyo.
Dibidi, ngesikhathi uhulumende etshintshe iziqondiso zehlelo lwe-lockdown siyezwa abantu abaningi ikakhulukazi ababalisi labantwana besikolo besithi babhekane lodubo lokuthola imijova ezabayenelisa ukuthi baye emsebenzini kanye lasesikolo. Uke wakuzwa lokhu na?
Inkinga ze transport zikhona sibili. I transport iningi lama transporters bashasha ngama US dollars. So uzathola ukuthi abasebenza lokhulumeni abanjani ababalisi bahola ngama RTGS. So uzathola ukuthi kufanele ukuthi umuntu athole leyo US dollars ahambe emsebenzini inxa engumbalisi emaphandleni for example. So khathesi uhlupho olukhona lozupho izupho kayila zimota ezenele ukuthi zingathwala abantu. Uyathola ulayini lama bhasi ndaweni ziyabo matobo kuyabe kulezi kukhobhasi eyodwa nje kuphela. So ingavele kuchiye isuke ematobo ekuseni siya koBulawayo iyabuyela futhi ematobo ngo-1 ungavele uyikhuthe kumbe sithi kubulayinile sibili wayehlule ukungena then kutho ukuthi suzamele ugade zoyalezi ezingavunyelwayo ma ungabanjwa amapolisi ubhadala leyo fine futhi so kuba nzima.
Izolo sibone omongameli Emmerson Mnangagwa eloba ebulenjini beFacebook kanye lakuTwitter esithi uhulumeni usanda ukuthenga amanye mapasa wezupho njalo ngeviki edlule sibone inkampani NRZ isithi bazabe besebenza ndawonye labezupho ukulungisisa udubo lokusolakala kwemichova. Ubona ngani lokho kulakho kusiza na?
Ngokubona kwami kobulawayo amabhasi ezupho iningi elikhona ngamabhasi la ayivele ehamba emakhaya yiwo engijayela ukuchayisana lawo. Angachayisani lamanje angazi kumbe ahambela ngapi. Sibonile ukhulumende kuthiwa kuleyinye fleet futhi yamabhasi abuyileyo asazi ukuthi kumbe azafika ngapha koBulawayo ngoba amatsha lawa kuyalutshwana ukuthi siwabone so asazi kodwa uhlupho lapho indlela lapho esingabona khona ukuthi kuyancedisa yini ukuthenga kutsho kwamabhasi yikuthi kungabi lamalayini amade abantu belayinele ukugada besezindlini.
Ngaphandle kohlupho lokuswelakala kwemichova awusitshela okuningi ngokuhlangana ngabasemaphandleni ngesikhathi leZimbabwe lisalwisana ne-COVID-19.
Emaphandleni kunzima kakhulu sike saxoxisana abantu egwelutshena ya uyakwazi ukuthola sibili abantu abadala behlala emgwaqweni ukuthi babone imota nje kumbe babone ibhasi idlula i-remote ngaleyo ndlela uzathola ukuthi even ukuthola amajekiseni lawa e-COVID-19 kuba nzima. Uyakwazi ukuthola ukuthi abaningi esasixoxisana labo babesithi bathole i-first jab kodwa nxa usubuyele eclinic uthole ukuthi hayi kuthiwa kayikabi khona njalo kusuke kube nzima futhi ukuthi ibona abe-health like emaclinic khona lapho akulazindlela zokuthi angakhulumisana labantu ngoba sikhuluma i-network ngokwayo iyahlupha ukuthi lalabana kumbe bale database yokuthi izakhamizi lapha zingaki imizi mingaki kumbe abe-first jab bangaki kumbe bale database yakhona ukuthi babasendele ama-message ukuthi babuye akwenzakali. Uzathola ukuthi umuntu uyahamba 11 kilometers ese-clinic esithi uyathatha i-second jab bantu babe kubhalela i-date ekhadini lakho uthi ufika ukuthiwa hayi kayikho namuhla awusoze utshelwe futhi ukuthi izaba khona nini. Kuba nzima khona lapho ngoba shuthi uyabusuphonga ufanisele but sesikhanyela ukuthi uyabe uhambe 22 kilometers ukuhlaba ijebu yona le. So kungaba kuhle ukuthi kube lama outreach programs azancedisa izakhamizi emawadini abo kuma online ama village lines abo kungancedisa kakhulu and kungayenza ukuthi iprocess le yenziwe ngesiphangiphangi.
Lo ngokwasekhona David wasungula umsakazo wecommunity podium ubexoxa ecingweni lo Michael V we Studio 7 esematopo. Kwezemidlalo kababoni ngasolinye abalandeli bomdlalo wenguqu elizweni phezu kosekelo lwemali oluvela kwinkampani yesakunda olubikwa luzaphiwa amaqembu amakhulu elizwe abalisa ele Highlanders kanye lele Dynamos. Kubika uJoseph Njanji.
Imibiko ethi amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni yathi ele Highlanders kanye lele Dynamos asethole usekelo lwemali olufika izigidi ezintathu zamadola aseMelika iqembu ngalinye oluvela kwinkampani ethengisa amafutha ezimoto yesakunda. Esikhathini esidlulileyo umnikazi wenkampani yesakunda ukuthi akwashi Thakurey usolwe ngabagoqela ilizwe leMelika kuthiwa imali yakhe ingcolile ngoba yesondelelane kakhulu labebandla elibusayo. Ngaleso sizathu-ke kulabanye abathi amaqembu athi ele Highlanders kanye lele Dynamos akumelanga athathe imali yesakunda. Kodwa intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi imali le izawaphathisa kakhulu lawa maqembu.
I-sponsorship lesi sibuye ngesikhathi esi-right for Highlanders le-Dynamos nxa sikhangele ukuthi ama-clubs ebethwele nzima njani ngesikhathi lesi se-COVID. Le bhora lakhona lize liqalise belingabukelwa so sibuya at the right time sibile at least ukuthi ama-clubs la amakhulu omabili enelise ukubhadala amaplayers njengoba bona kwaIslanders sokuba amaplayers akade sefuna ukuhamba ngenxa yokungahohle.
Umlandeli weqembu leIslanders uNkululeko Ndlovu yena uthi uyesaba ukuthi iqembu leBhozo lingagcina lithethwe litholakale selilomnikazi.
Siyabonga ukubuya kwesakunda nje kuzosincedisa njengeBhozo. Siyabona manje izinto ezingasimelanga kakuhle in terms of indaba zamaplayers, payment ama salaries. Kodwa ngibona nje ubona executive climate kona iyenze izinto inokuhlakanipha so that these guys awusozathi ngokugcina lawo sebesincindezela njengoba bele mali icinebe sitshele okokwenza eqembini lethu seyibo vele abahamba amathomo abakhokhelayo eqembini. So ngibona executive meeting kuqaphele khonapho ngoba le into ethiwa khona iHighlanders le yithi thina abalandeli bakho yithi thina aba umuntu abakamthakazi vele lilifa lethu. So kulezi zinto kumele zamelane kona zintshintshwe.
Omunye njalo umlandeli weqembu leIslanders uSindiso Dube uthi ngesimo esibhekane leqembu leIslanders akumelanga likhethe ukuba lisekelwe ngubani.
Abanye bathi uTagurey ngwe-corruption, hey, njengoba sithonja ukuthi ngwe-corruption, but how many people abathele ifuel beconsent ukuthi ifuel le ngeyesagunda kumbe so yesagunda. So mina hayi mina ngithi imali mali kayithathwe sibili khona izasponsa iqembu. Laba bathi bona iBhozo akumelanga ithathe imali le. Imboni yayo kumele ibuye ilama actions. Befake la imali asifune abantu abakriticize bengela solution.
Kusivumelwano esilotshelwane ngabe inkampani yesakunda kanye lamaqembu athile Highlanders kanye lele Dynamos umabili lawa maqembu azathola izigidi ezintathu zamadola aseMelika eminyakeni emithathu elandelayo. Iqembu ngalinye lizabe liphiwa isigidi esisodwa ngomnyaka. Leyo mali izasetshenziswa ukubhadala abadlali, iziphathamandla kanye lezisebenzi zeqembu. Isivumelwano lesi sikhangelelwe ukwethulwa okusemthethweni kuyona le iviki. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo
Yes, Salbonani, Tumelan, Abshen, Mabuyan, Yenda, Barmini, Kubusu, Galibon, Mamma, Machanga, Jasper, Lotomato, James, Matu, Kubapanaba, Shaibo, Kubusimatelwe. The guys were getting in the window, but some of the Tabas is going to go to Linda, but we lose Padilla's own, Miss Alamada, yeah, I see a bomb house, so we don't get so much to my job, but I just want to go to the Tabas. Ah, Mina, Tulu, for one lapa, Inkin and Kalahayoga, Kulu, a new generation. Our forward to special of our 80s, our forward Tabasayak. Siyazi ukuthi sonke siyahlutshwa luhlupho lolukhona eZimbabwe sine sesibaleka sisiya kwamanye amazwe sizama ukuthi sidinga amathuba omsebenzi siziphilise. Abafowethu ukuthi umuntu uma sethola into umsebenzi khona ngale kuba South Africa kumbe kuba Botswana uthole umuntu seyoconcentrate etshwaleni kumbe emantombazaneni sekhohliwe ukuthi besihlupheka kanjani esekhaya and abaningi umuntu uyasuka uthotha uthola amathuba omsebenzi uyasebenza sokuright impela seqala ukuba labangane seyabamba inkunzi sebulala abantu lokho akusonto eright ngoba manje siyenza igama lakomthokazi libe libi kakhulu asisupport into efana lale. Nxa usuke ekhaya kule ndawo lapha kumele ukuthi sakhe indawo zabokhokho bethu sikhumbule emuva masithole imali sakhe indawo zabokhokho bethu ngoba indawo zabokhokho bethu zigcina zezingena abantu abangasuki kwelikamthwakazi. Iinduna zethu siyazi zonke zicorrupt zingabhutsha thisa imali sezithatha abantu ababuya kwezinye iindawo abangazalwa kwelikamthwakazi bazigcwalise kuleya ndawo. So konke lokhuyana akusonto e-right akusonto esi-supportayo. Lama election ayabuya manje singagoqa izandla sithi hayi izanu kumbe i-NDC izawina ake supporteni imithwakazi hayi kati sisesaba kangaka phela lezi amaphathi la wonke sisesabayo kufana lekhasi lenyoka inyoka kudala yahamba thina lokho sisala sisesaba sisesaba into enikhona please bakithi ake sifuthi sizigqajeni ngolimi lwakho mthwakazi siyekele iindimi zakwamanye amazwe bezingayisizo kwamthwakazi sizigqajeni ngolimi lwakithi ngobuntu bethu limvulo lwaba abade khuluma ethi khona isizwe silahle amasiko siyize sikile and ukhuluma iqiniso babalwane after sizigqajeni ngolimi lwakithi njengabantu bona laba esilandela indimi zabo please ase siphakameni lani futhi badala umntwana ma ungabe umfundisi esikolweni ubona ukuthi uyehluleka esikolweni umenzisa amakhosi afunde umsebenzi wezandla ukuze kumncedise kusasa ngoba vele umuntu uma ezalwa uNkulunkulu uyabonisa iphupho lomntwana but thina abadala sibe sesibe zihlela omunye umntwana uyakhula ngumntwana umbone edlala ngokupheka omunye umbone kanika imoto zamawaya lezi uzwe abadala bethi uyindoda ufunda ukupheka ikhona imisebenzi yokupheka singarejecti imisebenzi yabantwana kumele sayenze sama-courses ukuze kusasa bebele kusaseleni.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lanxa uhulumende esithile uqhubeka kuhle kuhlelo lwakhe lokuhlaba abantu iJackson ye-COVID-19, abanye bakhala ngokuthi kabanamfundiso eneleyo ngayo. Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi kazisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuba bale-COVID-19 loba hatshi. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.